Vakandemiri nyaya iyi inonetsa endi chainonyanyisa kunetsera ndechekuti muZimbabwe haukwanisi kuti ungotora zvese zvaunoverenga wobva wati ndochokwadi. Saka hongu tazoona nemasalaries ari kunzi ari kutambirwa nevanhu. Kana chiri chokwadi then zvinoshamisa. Asi tinoda kuti titi dai kuri kuti ava vari kuitambira yacho vavakwanisa kukonfirma kuti hongu chokwadi ndiyo mari yatiri kutambira iyoyo. Nokuti tinoziva hedu kuti muZimbabwe vanhu vanogona kuita zvimwe zvinhu zvokungoda kungokonzerana maproblems.
Vazunde, munoti iwo nenyaya yatiri kukurukurai?
Ndinozwisisa zviri kutaura vamufukari. Bati chinhu chakakosha ndechekuti hapana hutsi hunobuda pasina moto.
Hongu.
Hedu kuzwa kuti vachakonfirma here kana kuti havana, but inyaya yakabuda kare kare vasati vatombobudisa shedhuru yabuda nhasi kuti ndo mari dzinotambirwa neexecutive yekupremier ma250,000. Chinonyanya kutinetsa ndechekuti takatarisa kwatinobva sevarayiridzi nemacontributions atinoita nemari yatinotambira zvinhu izvi hazvisi kubatana. Kana tazosvika panyaya yekuti medical aid society yedu yatorerwa license, saka tochiti kudini pamberi apa? What it means is salary iri shoma kudaro hatisina futi kwokuenda kana tarwara. It means tatosainirwa inonzi death sentence iyai. Saka wena ari manyepo kana kuti chiri chokwadi, but isusu believe kuti chokwadi because nyaya yana kutanga nhasi. Tiri kuti nacivil servants akandwa mugomba remoto chairo chairo.
Vamufukari, tinoonawo kuti pakamboita kurudzire yekuti makambani ari pasi pehurumende anga achiburitsa mari dzinotambirwa nevakuru vakuru kumusoro uku. Tichiona zviri kubuda izvi, munoti?
Kana ukatarisa King Report, the said King Report, King Report 3, inotaura chaizvo kuti iko zvino makambanis ose ari pa stock exchange vanofanira kudisclose mapackages ematop executives avo. Iyava kurudziro yakuitwa nyika yese. Hongu, hasati zvamutemo chaiwo wekuti kana kambani isina kuita izvozvo vanhu vacho vanosungwa, asi stock exchange yakatozvibvumira. Saka izvozvo zvinhu zvaakukurudzirwa not only nemuno muZimbabwe.
Vazunde, izvo zviri kubuda mumapepa nhau izvi zvinozokonzera chii atingati maimplications?
Maimplications acho they are quite serious. Sezvaunongoziva weiwe kuti shuwa ndiri ticha ndakatarisa salary yangu ndokombeya nezvandaona zvabuda zvacho whether confirmed or not mumanewspaper. It's quite demoralizing and also to say the least it's quite stinking. But mubvunzo watinawo isusu tinoda kubvunza kuti seizvinhu izvi zvava kubuda panguva inoyi, pane here anga asati afunga kuti ambozvibvunzurudza kubva kwatakabva kwese kumashure uko? Tatingada kuziva futi nekubvunzawo futi ndechekuti pamwe zvinhu izvi zvinenge zvakasanctionwa nemabhodhi meetings. Dai kwaikwanisa kubudiswa maminitsi emabhodhi meetings iwayo kuti tigoona kuti ibhodhi here kana kuti nderamu vanhu vasiri mubhodhi vanga vakazvisanctiona.
Vamufukare, nyaya irimo yekunzi ndiani vanenge vapasisa mari idzodzi?
Inofanira kuita bhodhi. Saka fanika sepublic service medical aid inenge ichifanirwa kuva iine bhodhi. Bhodhi racho iroro ndorichaapointa echief executive officer nokuseta maconditions of service including pay yachief executive officer iyeyu. Chief executive officer ochizochiapointawo vamwe vese vari pasi pakapa, asi izvi zvese anenge achiita achiapruvhirwa nebhodhi. Haangoiti umbimbindogarega. Point yataurwa yandoda kuti timbobata nayo ndeyekuti iyo ko zvinhu izvi zvaakuzobuda iko zvino izvi tiri kuti mamwe makore ese makumi mairi nemamwaya public service medical aid society painga iripo zvazvisingaonekwi here?
Vazunde, pane matanho angatorwa here nevashandi panyaya iyoyi toti yabuda iri chokwadi?
Ndinganyebe. Matano tinokwanisa kumaisa papepa iri plani yakanyatsojeka zvayo, but nyaya yekuzoti tizokwanisa kuactiona zvinenge zvichiti nefei.